urongwa uripo iyo zvino kwatiri nema affiliates edu ndekuti tione kuti vanhu vanotambira masalaries anoenderana nekukwira kuri kuitira mitengo masalaries ange asarira kumashure nekuchinja kwaitika panyaya dzemari pakauya SI 142 takaona masalaries achisarira pasi mitengo yezvinhu ichienderera ichikwira zuva nezuva nenyaya yekuti exchange rate ndiyo iri kuterwa nemagoods and services saka iyo zvino maaffiliates ari busy kana kuti kunegosheta vari kuona kuti hatingakwanisi here kurestore kana kuti kuona kuti masalaries evanhu anodzorerwa paanga achikwanisa kutenga kudzorerwa pane zvinhu zvaanga achikwanisa kutengwa pasati pauya SI 142.
Chii chamave kunangana nacho iko zvino?
Maaffiliates edu ese nesu isisi kufederation level patinenge tichisangana kutripartite negotiating forum focus yedu iyo zvino ndeyokuona kuti masalaries anonegoshetwa kusvika paanotenga zvinowanika kuzvitoro ndiyo focus iripo iyo zvino yokuti tione kuti tinorestore purchasing power yemamembers edu patinenge takusangana kutripartite pamupuro Monday nyaya iri mudariro ndeyokuti tinze kuti cabinet yakazoti kudii panyaya yemihoro nekuti patakapedza kusangana kutripartite negotiating forum hatina kuwirirana panyaya dzekuti toita sei nemuhoro yakasarira kumashure pakauya SI 142 of 2019.
Ko panyaya yekuratidzira kana kurega kuinda kumabasa ruzhinji rwevanhu vari pasi pesangano renyu vari kuti chii?
Patakatenderera Zimbabwe yese tingati maregions etu yese tichipa vashandi mafambiro edu kutripartite negotiating forum zvakabuda pachena kuvashandi kuti kana kusina zvabuda tinoregera mabasa asi tisati taregera mabasa tatichombopa vemabhizinesi nehurumende mukana wekuti vapindure panyaya iyoyo yemari kana mameetings anoteera aya atadza kutipa mari hazvimboshamisi kunzwa vashandi vachitaura nyaya yekuti vari kuregera mabasa tingangoannounsa kana kuti kutaura kuti tiri kuregera mabasa panguva inoteera vashandi zvekare vakaibuda pachena kuti havasi kufarira mari inonzi RTGS kana kuti bondi vanoda mari dzavo kuti ngadzibhadhare nemari ine valu tingasarudza kuti tingati irandi here inofanira kushandisa iamerican dollar here inofanira kushandisa asi havasi kutrusta kuti tingatenderana paRTGS imari chaiyo vanokwanisa kushandisa here sezvo mari iyi iri kuluza varu zuva nezuva saka vashandi vange vachiti vasi kufarira kuti vapote vachipiwa mari isingashandi.